Vachitaura kukomiti iyi nezuro mukuru wemuwadhi inochengetwa vanorwara nepfungwa amai Magis Chisango vakataurira komiti iyi kuti vari kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemishonga zvekudya nhumbi dzekupfeka nemagumbeze. Amai Chisango vakati varwere gumi nevatatu vari kurara pamibhedha isina mametiresi. Vakatiwo vashandi vanoshanda muwadhi umu vashoma zvikuru sezvinotarisirwa. Pari zvino pane gumi asi vanotarisirwa kuve makumi maviri nevashanu.
Shortage of staff yakanyanyisa. Because staff yatinayo is about half. Staff yatifanonge tinayo. Tikatozoadmita futi to full capacity wodi yedu yefoti. We even need more. But for now, atasvika yedu pasi.
Amai Chisango vane dambudziko guru kusachengetedzwa kwana mukoti kuvarwere vepfungwa sezvo vachikwanisa kungoita mhirizhonga nguva dzisingatarisirwe. Pari zvino vanoti havasi kuchengetedzwa uye magonhi emunochengeterwa varwere vepfungwa akawanda haachashanda.
Madoors they are down, ada kugadziriswa. Hatina security officers kuti vange varimo. Department is to build the psych unit. And fence yedu kuseruko futi iri very low kuti vanongojamba vachitiza vachienda. Saka patient akatiza nomuchira kuti anomhanyira murod akanotsikwa nemota. Ezvinezvi tine challenge. Tinangoti half of the drugs that we are supposed to be using hakuna. Hatinawo wacho, mamwe atori in limited stock.
Izvi zvakabata bata mukuru wekomiti amai Good Life Kwaramba vakati vachaendesa nyaya yekuipa kwezvinhu muwadhi yevanorwara nepfungwa kuparamende nekukurumidza.
Isu zvatinoita tinonyora ripoti. Antinomunona, tinonyora ripoti todibheta nyaya iyi muparamende. Saka inopedzisira yatosvika kwavari vanhu vewelfare.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende mubatanidzwa Dr. Henry Madzorere vatenda kuti mari dzebhajeti dziri kupiwa bazi rezveutano hadzisi kukwana. Dr. Madzorere vatiwo vanhu vakawanda munyika vave kurwara nezvirwere zvepfungwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi. Muhurukuro yakamboitwa neStudio 7, Dr. Sekai Niwatiwa, vanove nyanzvi yezvirwere zvepfungwa vachishanda nechipatara cheparirenyatwa, vanoti vamwe vanorwara nezvirwere zvepfungwa vanoguma vazviuraya kana vakasawana rubatsiro. Zvichakadaro, amai Kwaramba vanoti zvinoshamisa kuti pachipatara chemuchinoi hapana mvura pamwe nemafuta edzimotokari.
Nyaya yezvesa yatishungudza zvikuru nenyaya yefuel kuti vanhu vangashayika mafuel kuti vanhu vati vafambe vachiya kubasa vachiya kuzorapa vanhu. Tabatwa zvakadini nyaya yemvura kuti chipata chakakora kudai provincial hospital yechinhoi kuti nyaya dzingashayire mvura. Zvinhu zvatinesa zvikuru nenyaya yepsychiatric unit kuti vanoziva vanhu vanoshanda basa nevanhu here vane pfungwa dzakarasika. Vanogana kana ngokuvadzwa asi pagoshaya security, pagoshaya dzimba dzokuti vanhu vavakirwe, hazvinhu zvatibata-bata zvikuru. Nenyaya yechikafu kuti ngavape chikafu chinovakwanira, ndazwa kuti vanopiwa mapirisi. Mapirisi avanopiwa, mapirisi ekuti vanofanira kunge vachidya.
Zvinonziwo hama dzevanhu vanenge varapwa muwadhi umu havasi kuuya kuzotora hama dzavo zvekuti pane varwere vashanu vapora asi vasati vatorwa. Izvi zvakatsigirwa nemumwe murwere anoti akanzi aende kumba svondo rapera asi hama dzake hadzisati dzauya kuzomutora.
Takadhisaidha vachitirashaya vatiri kuti mafuta emutezina mafuta auchegorva
nyaya yekudzimwa kwemagetsi inonzi inoita kuti vamwe varwere varare vachitonhorwa vasina hembe sezvo vachityirwa kuti vanozvisungirira apo vanenge vari mumipanda yakatsaurwa. Vamwe varwere vari pachipatara chemuchinhoi vanobva kunzvimbo dziri kure dzakaita semutoko, Chivhu nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Ata Chigoriwa.